Chirui ska ndicho kuti bhiri iri ibhiri rakawiriranwa nemalawmakers vemarepublicans nemademocrats pamwe yose pamwe chete runova rine mari iyo inokwana kuita about $900 billion yavakawirirana kuti ikwanise kupiwa nehurumende. Mari iri kufanira kunge ichibatsira zvinhu zvakasiyana siyana, kubvira kubatsira vanhu vari kushayiwa mabasa nenyaya yecovid zvichienderanawozve nemari yekukwanisa kubatsira mabhizimusi ari kukanganiswa necovid nedzimwewo mari dziri imomo dzekuti vaccine dzaapprovwa idzi dzikwanise kudistributwa dzichisvika kune vanhu nedzimwewo mari dzakawanda wanda dzekubatsira vanhu vari kutadza kubhadhara rent mudzimba dzavanogara nekuda kwekuti vakamiswa mabasa necorona. Saka bhiri rii bhiri rakatarisirwa zvikuru kwazvo nemaziso matsvuku muno muamerica. Asi chiri kuitika ndechekuti vatrump mushure mekunge mademocrats nemarepublicans vawirirana mumaparamendi avo ekuno Trump vakabva vativo aiwa ina handisi kuri saina nekuti mari tumari twamuda kupa vanhu tumari tudoko fani nekuti bhiri range richiti rinoda kupa vanhu yo $600 pane munhu woga woga. Asi matrump vari kuti aiwa kwidzai mari iyoyo isvike ku-$2,000 pamunhu. Saka vari kutiwo kana izvozvo zvisina kuitwa havasi kuzobvuma kusaina bhiri iri.
Munoona kuti mune chokwadi here mune zvinotaugwa navatrump?
Zvinotaugwa navatrump izvi hationi paine chokwadi chichakanyanya nekuti mari dzavakutaura idzi ndo mari dzakatenge dzatombotaurwa nemademocrats kudhara vachitingatipei vanhu mari zvinhu. Mademocrats vaitoda kuti munhu woga woga apirwe $1,200 asi vatrump pamwe chete nemarepublicans vakange varamba izvozvo. Asi dzokono uno vatrump vaakutiwo aiwa tsve ndaakuda kuti tipe vanhu $2,000 nekuti nekungari yekungoti chete mademocrats nemarepublicans pamwe chete vawirirana asi ivo vanozviona kunge vanofavariwo vanofanira kunge vari pamusoro penyaya dzose.
Munofunga kuti chikonzero chavari kuitira izvi chii?
Chikonzero chatinongoona pa chiri kuitirwa navatrump iri rango vadzveneri rekuti vakaluza election. Saka vanonge vachida kuti vabude vazobude ivo musimba vachinzi ndivo vakahwina. Saka vari kuona chiri icho chinhu chavachanziwo vakahwina icho chichi nekuti mazira atinovaita nemazira atakuvaita ndeyekuti munhu uya uya unofanirwa kunge ari ende ungori pamusoro. Saka kuluza maelections zvakwadai kuti kwava pachena vaakuda kuti vachipushawo kuti masimba avo aratidziwe ipapa pabhiri irori vasati vabuda.
Kuramba kusaina bhiri iri hakuna zvakunokanganisa here vatsigiri vavo kana kuti vamwe vanenge vachidawo kutsvaka rutsigiro mumaelections?
Zviri kutokanganisa zvikuru kwazvo zvekuti pari zvino marepublicans vari kutoshayiwa kuti vodini nekuti kune mamwe maresi maviri asara kuna naGeorgia uko. Saka vari kuona kuti izvozvi zviri kutovakanganisa zvikuru kwazvo nekuti vanhu vose vakangotarisira panyaya iyoyo yebhiri irori. Saka vatrump vakakanganisa kudaiwo vanenge vatokanganisa pati zvekuti dhameji iri kuitika kupati nekuda kwezvavari kuita izvi ichave dhameji yakakura zvikuru kwazvo.
Ko mukutambidzana masimba outongi kwakamira sei pakati pavabiden navatrump?
Kutambidzanawo kwemasimba kweutongi vatrump vakataura kuti ivo vanhu vachabuda zvavo muwhite house pavakabvunzwa mavhiki maviri apfuura aya vakataurawo kuti haa vanobuda muwhite house. Asi pazvasvika apa pekuti electoral college yakakonfirma vabiden kuti ndivo vachave mutungamiri, hatina zvakawanda zvatinoona vachikwanisa kuita ivo vatrump pache zvavo semunhu nje. Asi tinoona kuti izvozvi zvinhu zvava kuita izvi ndiko kubvongodza muto kuseva kwavakaguta kwavakutoitawo pabhiri iroriri. Ndopavakuda kutovaratidzawo masimba avo ipapa.
zvavari kuita izvi sokuona kwenyu zvichakanganisa basa rava Biden zvakadini?
Zvinokanganisa basa rava Biden asi tinovimba kuti pavanozobata matomu ivo vaBiden vachakwanisa kuti vashande nemadhipatimendi ehurumende akasiyana siyana kuti zvinhu zvikwanise kufamba nenzira yakanaka, nekuti kubvira panopera mavhoti emuAmerica kusvika panozotanga purezidendi aakuchitanga basa rake, ane zvakawanda zvaanenge agadzirira hurumende achitsvaga macabinet ministers achiuyisa hurumende yake panzvimbo kuitira kuti musi waunonzi ndiwo waapiwa masimba uya kabhineti yake inenge yava mubasa. Nekuti saka vaTrump kumbodhileyadhileya kwavakaita vachiramba kupa vaBiden mabhajeti ekuti vatange hurumende yavo zvakambotikanganisei, asi tinoona kuti vaBiden vanenge vari kumhanya nechimuti kuti panosvika iwo musi wekuti vakupiwa masimba vanogona kunge vachinge vabudira. Asi chichaitika ndechekuti vaTrump vakaramba vakatadza kusaina bhiri iri mangwana musi wa28 zvichakonzera kuti hurumende ivhagwe. Kana tichiti hurumende inovhagwa muno muAmerica zvinoreva kuti madepartments ose nemagovernment agencies ose anowana mari kubva kufederal government kubvira musi wechipiri anenge asisina mari dzekushandisa. Izvozvo ndizvo zvinhu zvinotozvinotyisa zvikuru kwazvo zvokuti isarioneka muno muAmerica kuti purezidendi asvike pakuti anoti nyika ivhagwe kana kuti mabhajeti ose avhagwe nokuti mari kunenge kusina mari inenge yaapruvha muhurumende. Ipapo ndipo pane kugedageda kwemeno kwatakatarisira mangwana kuti tione kuti pachapera zuva zvichange zvakamira papi.